vachitaura ura ni Studio 7 mushure mukunge vaita musangano nevagari ava vatsunga vati zvingave nyore kuita basa ravo kana paine mari inotenga kwete zviripo pari zvino zvekuti mabhondi emuZimbabwe akaenderana nedhora rekuAmerica. Vatsunga vati vanhu vavanomiririra vanoda kuti pave nehofisi yaMP kuitira kuti vange vaine zvekusvitsa zvichemo zvavo.
Chekutanga ndechekuti matambudziko anowanikwa nevanhu vemutasa south akasiyana-siyana maringe nenzvimbo dzavari, nekuti tine vari mumasabhabha, tine vari kumarokesheni, tine vari munzvimbo dzinocherwa zvicherwa, tine vari kumapurasi, tine vari kuminda mirefu, tine vari kumacommunal areas ataiti maruzevha. So zvinodiwa ikoko zvakasiyana-siyana, so kuti tizvibatanidze kamwe chete zvinotinetsei. Ndo rimwe dambudziko iroro, asi kuburikidza nekutaura nevanhu vanobva munzvimbo idzodzo tinogona kuenda mberi. Chechipiri inyaya yamari. Kana dai tiwane mari yatinowana kuti tishandise mumabasa ebudiriro, iri kunzi $1 rekuAmerica rakaenzana ne $1 bond note, zvinova zvisingashandi kana takazvitarisa pari zvino.
Vatsunga vati vagari venharaunda dzekumapurazi ePenhalonga uye nekumigodhi yeRedwing Mine vanoda kuvakirwa mabhiriji ekuti vana vakwanise kuyambuka zvakanaka vachienda kuzvikoro uye madzimai achienda kuzvipatara. Vatsunga vati zvakare kumuchena kumutasa south kunodiwa kuvakwa kiriniki senzira yekuderedza mufambo wekuenda kuchipatara cheSt Augustine's Mission patsambe. Mumiriri wemutasa south anoti chimwe chiri kuvatemesa musoro inyaya yekushaya hofisi yekushandira kana vari munharaunda. Vatsunga vati zvinhu zvakanyanya kusamira nemazvo pakuti imwe mari yebudiriro yeConstituency Development Fund yegore richangopera iri inoita zviuru makumi mashanu emadhora yekushandisa mumamwe mabasa ebudiriro haina kutorwa kuparamende nevaimbove mumiriri wenzvimbo iyi Muzvare Airi Muzindi nechikonzero chavasingazivi pari zvino. Muzvare Zindi, tinokwanisa kuvabata kuti tinzwe kuti mari iyi haina kutorwa kuparamende kuti ibatsire nharaunda sei. Vagari vemutasa south inobatanidza masabhabha eguta remutare anoti Greenside, Darlington, Palmerston nekumisha inogara veruzhinji ekuchikanga vari kuchema nenyaya yekushungurudzwa kumuganhu wenyika. Amai Monica Mapindu mumwe wevari kuchema nenyaya iyi.
Zvinhu zvakanzi ngazvipinde, raisi rako munhu, mafuta ako munhu, grocery zvinhu zviri kunetsa. MP tibatsirei. Vanhu veagriculture vakuita basa rezimura. Agriculture yakuita basa rezimura nemapurisa. Mapurisa iwo andataura anofanira kunge ari kuita patrol mumastreet mumalocation umu vakuita basa rekutorera vanhu mari dzavo pai kubhodhi. Zimura anenge andikiriya ati chiendai nemafuta enyu, asi ndikana ndakusvika pane munhu weagriculture wakutoenda kubhadhara $5. Kana usina $5 iye haina receipt, anotora $5 iye aisa mumwe make. Saka atichazivi maquantities ari kudikanwa kunzi anofanirwa kudarika pabhodha. Ndiri kunzi ndinofanirwa kupinda ne 20 liters here kana kuti ndiri kunzi ndinofanirwa kupinda ne 5 liters. Totaurwa ndinatoziva kuti kana ndapinda mumanika kutenga mafuta angu.
Amai ava vanoti chimwe chiri kunetsa vari kushayikwa kwemagetsi emumigwagwa, izvozvo pakuti mbavha dziuye usiku sezvo kunenge kuine rima.
Ndogona kufamba 12 midnight, kudhara taifamba 12 midnight tichitoziva kuti tosangana nemupurisa murodhi. Dzimweni dzongo kana wakatakura kana TV mupurisa aitokubvunza kuti waionepi, iunze kunoenda kotora zvisiti kumba kwako zotora chinyi TV yako, but hakusisina. Saka dai matibatsirawo kuti pakaitwa patrol yemapurisa chero maglobe aya nematambo yamuri kutaura aya kuti muzoona kuti zvidamburweka kana paine mapurisa ari on duty ari kupatrol, hazvizoitiki zvakanyanyaba.
Vagari vanoda kuti MP wavo ange achiwanikwa nguva zhinji munzvimbo dzavanogara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.